Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 27, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga vari mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende Muzvare Fadzai Mahere vanozivisa kuti vasiya chigaro chavo muparamende zvichitevera kusiya kwavo bato reCCC. Mapurisa kumasvingo anorambidza musangano wanga wakarongwa neshamwari dzavaJob Scholar dzeJob Scholar Solidarity Trust. Varimi vokanganisirwa zvirimwa zvavo nemakonye eAfrican Armyworm. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi enhabvu eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari mumiriri weMount Pleasant muparamende Muzvare Fadzai Mahere vakazivisa nezuro kuti vasiya chigaro chavo muparamende zvichitevera kusiya kwavo bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC. Muzvare Mahere vakazivisa mashoko aya kuburikidza nedande mutande reX iyo yaimbonzi Twitter mushure memashoko akaburitswa nemusi wechina navaNelson Chamisa ekuti havachisinei nechekuita nebato reCCC iro ravakavamba uye ravaitungamira. Mumashoko avo kuvagari vedunhu reMount Pleasant, Muzvare Mahere vakatenda zvikuru kupiwa kwavakaitwa mukana wekumirira dunhu iri vachiti chivimbo ichi hachisi chinhu chekutarisira pasi asi vakati vakaona zvakakodzera kuti vasiye bato iri sezvo rabvutwa nevanhu vavanoti vari kushanda nezano PF kuti iwane zvigaro zvakawanda muparamende kana kuti 2/3 majority. Vakatiwo havangarambe vari kubato rine utungamiri hwavasingazive uye zvinangwa zvisiri pachena. Dzimwe nhengo dzeparamende dzakaita semiriri weHwange Central mudare reparamende vaDaniel Molokela navaAgents Gumbo vanomirira Heathcliff muparamende ndevamwe venhengo dzeCCC dziri muparamende vakatozivisa kuti vanomira navachamisa kunyange hazvo vasati vazivisa kuti vari kusiya zvigaro zveparamende here kana kuti kwete. Vachamisa vakapomera bato rezano PF mhosva yekuvhiringidza CCC nekudzinga makanzura nenhengo dzeparamende pamwe nemaseneta. Asi zano PF iri kuramba kuti ndiyo yakonzera kuparara kwebato rinopikisa iri. Studio 7 yaedza kwazvo kunzwa kubva kuna Muzvare Mahere asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Zvichakadaro nhengo dzeCCC dziri kutarisirwa kusangana mangwana kuti dzione kuti dzingaendesa mberi sei basa zvichitevera kusiya chigaro pamwe nebato kwevaive mutungamiri vachamisa.
The voice of America, VOA.
Mapurisa muguta remasvingo arambidza musangano wanga uchida kuitwa nhasi mumucheke Community Hall neshamwari dzenhengo yeCCC iri mujeri vaJob Scholar dzeJob Scholar Solidarity Trust achiti kuungana munguva ino yechirwere chekorera kunowedzera kupararira kwechirwere ichi. Tsamba yakanyorwa nemukuru wemapurisa mudunhu remasvingo Central, Chief Superintendent S. Dube, ichipindura chikumbiro chesangano reJob Scholar Solidarity Trust chekuda kuita musangano uyu, iyo iri mumaoko eStudio 7, inoti dunhu remasvingo kusanganisira muguta mune dambudziko rechirwere chekorera nekudaro magungano akaita sairori haakurudzirwe. hatina kukwanisa kubata mapurisa mumasvingo. Kana mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pedanho remapurisa iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata murongi wemusangano uyu vari mutauriri weJob Scholar Solidarity Trust vaobeti Masaraure.
Mbavha haina zororo. Ikaona muraini mapinda mupurisa inongofungwa ndoo yaakutsvagwa. Vamunangagwa nehurumende yavo vanoziva kuti vakapamba vasikala zvisiri pamutemo. Vakangonzwa runyere kupi rwekuti vanhu voda kuungana vofunga kuti utsinye hwedu hwaakuexposwa. Saka vanoramba vachitya magungano edu, vanotya kutaurwa kwezita raJob Scholar nekuti vanoziva vakamuisa mutorongo zvisiri pamutemo. Vanoziva vakamuvharira mutorongo zveutsinye zvisinei nemutemo. Vanoziva kuti munhu akavharirwa nenyaya yekumiririra Mobblessing Ali. Pose paanongonzwa zita rekuti Job Scholar rataurwa havagatsikani. Saka vanoenderera mberi nekurambidza magungano edu ese ati kuronga. Mapurisa ekumasvingo vadzivira magungano anoita maviri muvhiki rimwe chete vachishandisa zvikonzero zvakasiyana siyana.
Zvikonzero zvipi zvamapiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuungana uku?
Iswa kwakaiswa mopa haina kuisirwa kuti mapurisa aishandise chombo chekurambidza kuungana kwevanhu. Panyaya yavanotaura yekuti magwaro edu haamite zvinodiwa nemopa, handizvo zvinenge zvichitariswa pamutemo. Panenge pachifanira kuti paitwe consultation. Kana vaona paine papesaniswa, vachitaurira vanhu pavapesanisa vogadzirisana kusvika gungano raenderera mberi, nenyaya yekuti magungano anokiliwa kare neconstitution.
Tiri kunzwa kuti mapurisa akurambidzai kuungana achiti vari kutyira kupararira kwekorera. Muri kuti nechikonzero ichocho?
Tataura nana dhokotera vari kumumasvingo. Zviri kunzi masvingo makesis ekorera ari kutaurwa yaatadzise vanhu kuungana. Zvikoro kumasvingo zvakavhurwa, vana vari kudzidza, vari kuita magungano anodarika 1000 pachikoro chimwe chete. Gungano redu rari chitarisirwa kunzi ringe rine vanhu vane namba yakaita se 1500 to 1000 mucommunity wall. Haringarambidzwe nekuda kwekorera. Tikatotarisa kune vanhu vari kuunganirana misangano yakasiyana siyana, machechi ari kuendera mberi achiungana. Saka kuti tiudzwe nyaya yekorera kungotsvagawo chekubata, kutsvaga utere mugati chaiko kwaakuitwa nemapurisa.
Vanga vari mutauriri weJob Scholar Solidarity Trust vaobeti Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe varimi munyika vanoti vave kuparadzirwa zvirimwa zvavo zvakaita sechibage nezviyo nemakonye erudzi rweArmyworm. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezvekupararira kwezvipukanana zvinofamba zvichidya zvirimwa nezvimwe, kana kuti Migratory Pest and Biosecurity Control Department mubazi rezvekurima, rinoti makonye erudzi rweAfrican Armyworm neFall Armyworm aonekwa mumatunhu makuru mana anoti Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East neMidlands. Mumwe murimi wekutrilon kwaZimba murinhu reMashonaland West vagari kaIsakala vakaparadzirwa munda wavo unosvika mahekitare mashanu. Vanoti vakatozopiwa mushonga wekurwisana nemakonye aya nehurumende, izvo zvakamisa kuparadzirwa munda wavo.
Munda wangu zvishuwa dai wakapera kutoparadzwa nemakonye chaiko. Dai pasina mushonga yandakazopiwawo neAgritech ndowakatozotibatsira, asi chibage chachapera nemakonye.
Mumwe murimi anoti akasangana nedambudziko remakonye aya ndava Gladmore Mukondiwa vekuGlendale kumashonaland Central. Vamukondiwa vanoti vakadyirwa mahekitare matanhatu. Vamukondiwa vanoti mushonga wehurumende wakanonoka kuuya zvekuti vakafanotenga vega, asi waidhura zvekusvika madhora ekuAmerica 12 parita rimwe chete. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu reMashonaland West, amai Evelyn Doro, vanobvuma kuti makonye atekeshera mudunhu ravo munzvimbo dzinoti Sanyati, Zvimba, Makonde nechegutu, uye vari kuramba vachitambira mashoko ekuvazivisa nezvedzimwe nzvimbo dziri kuwanika makonye aya.
SeMashonaland West pari zvino taita maoutbreaks. Sanyati ndo vakatanga kutipa outbreak yavo. Kunzvimbo yeSanyati kunino zvizopinda nemaresettlements au maold resettlements. Mutoko takatanga kuona maoutbreaks. Takawana zvakare maoutbreaks akaripotwa kubva kuarea yeTrilon kuZvimba district. Tine mamwe aripo akaripotwa kubva Nizuru namarumwe Zuru ari paarea yeLions Den.
Amai ndoro vanoti vanotarisira kuwanda kwemakonye sezvo mvura yambomira kunaya. Asi vanoti kana mvura ichinaya makonye aya anourayiwa nemvura, asi kana kwave nezuva mazai emakonye anokurumidza kuchochonya uye makonye anokura nekukurumidza.
Especially kozvo totoona kuti anogona kuti wandei notika zuva akakubuda, saka anogona kuti widzirei maoutbreaks edu.
Vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvezvipukanana zvinodya zvirimwa kana kuti acting director for migratory pest control vashingirirai Nyamutukwa vanobvuma kuti vari kuziviswa nenzvimbo dzakawanda munyika dziri kuwanikwa makonye ari kudya chibage nezvimwe zvirimwa. Vanyamutukwa vanoti kusvika pari zvino varimi vanosvika 234 kana kuti 234 vadyirwa minda yavo nemakonye eAfrican armyworm uye vari kupa varimi ava mishonga yekuuraya makonye pachena. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanokurudzira varimi kuti vatarise makonye zvakanaka muminda yavo munguva ino mvura yambomira kana kuti scouting.
Vanhu vakuwana mukana wokuti vachipinda muminda, but semurimi varimi vanoziva kuti nguva dzakadai ndidzo nguva dzokutarisa kuti hapana here zvimwe zvingada kukanganisa chirimwa chedu kupinda mumunda kuita yatinoti scouting.
Makonye rudzi rweAfrican armyworm anofamba akawanda achidya mashizha echibage, zviyo, munga neuswa uye ane ruvara rutema pamusana sekutaura kwavanyamutukwa.
Tikatarisa makonye African armyworm anogona kufamba akawanda. Kana zvibage zvedu zvichiri zvidiki tinogona kusarirwa tisisina chinhu mumunda, nekuti mashizha anodya ari pachena, haana hunhu hwekuhwanda mukati memoyo kana anokura sezvinoita makonye efall armyworm.
Vanyamutukwa vanoti varimi vanofanirwa kutarisa makonye muminda mavo zuva rega rega uye kuti vazivise vanamudhumeni vari pedyo navo kana vaona makonye mumunda mavo. Kusvika pari zvino makonye anonzi aparadza mahekta 164 kana kuti 164 hectares dzechibage nemahekta 57 kana kuti 58 hectares emapfunde pamwe nemahekta 32 kana kuti 32 hectares euswa. Makonye anonzi anokwanisa kuurayiwa nyore nevarimi kana vakashandisa mushonga unonzi Cabari. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru zvevanhu zvafora mumaguta nemadhorobha muKenya zvichiratidzira kusafara kwazvo nekuurayiwa kwakaitwa madzimai anodarika 12 munguva pfupi ichangodarika. Kushoropodza kuurayiwa kwemadzimai uku ndiko kuratidzira kukuru kwati kwaitwa munyika iyi kunopikisa mhirizhonga inoitwa kumadzimai iyo kushungurudzwa kune chekuita nekuti munhukadzi here kana kuti munhurume. Muguta guru reNairobi varatidzira vanga vakapfeka mbatya dzine mazita emadzimai 14 akaurayiwa mwedzi uno. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Loveness Mainato vanova ivo mutungamiri wesangano reAlbino Charity Organization of Zimbabwe rinobatsira vanorarama neusope. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mainato. Mungatitsanangurire kuti sei makafunga kutanga sangano iri?
Izvi zvakaitika kuburikidza nematambudziko ayo taisangana nawo, saka matambudziko akaramba oshungurudza. Ndokuzoona kuti pane basa guru rinoda kuitwa rekudzidzisa vanhu maringe nevana vane albinism. Vamwe vaiti vana vaita usope nekuti mai vanga vachiita zveunzenza zvechipambi. Vamwe vakati pane uroyi hwakaitika, zvinenge zvinoitika kana munhu aine uroyi hwaainawo. Vamwe vakati ndezvekusekwa naMwari, Mwari anenge achikuranga nekuti pane zvaunenge wakaita pakukura kwako uri mhandara, saka Mwari vanenge vaakukuranga kuti uve nevana vane usope. Vamwe vakati kudzinza kwedu hakuna zvakadai, nokudaro vakabva vataura nehama dzemurume, vakataurirana kuti aiwa uyu mudzimai ngaende nekuti vana ava vane usope havasi vedu. Saka tindakazotanga sangano rinouda kwekuti ini ndine vana vaviri vane usope. Matambudziko andakasangana nawo akaita kuti ndipinde muchipatara nedepression. Ndichizobuda muchipatara ndakazoona kuti vazhinji vane dambudziko kana vachinge vabatsirwa vana vane usope, rekushungurudzika kusvika mhuri dzaparara, vanhu vachipomerana vachinongedzerana zvigumo iwo kuti iwe ndiwe wakonzeresa. Izvo zvisiri izvo, kuri kuda kwaMwari, nekuti vana vatinopiwa zvipo zvinobva kuna Mwari. Saka takatanga sangano tichida kugadzirisa kubva panotangira kubarwa mwana kusvika paanokurira nemunharaunda nekuzvikoro nemumabasa, kuti tigadzirise pfungwa dzevanhu dzive dzakajeka uye dzakachena maringe nevana vane usope.
Sangano renyu rinobatsira sei vane usope?
Tinopinda mukati mekurarama kwemwana uyu kune vabereki vake, hama dzavo, hama dzevabereki, kuitira kuti vazive kuti kuuya kwemwana ane usope mumhuri harisi dambudziko, uye hazvisi zvinhu zvingashoresa mumhuri kana kuti kuunza minyama mumhuri sezvinofungwa nevazhinji, vachikonzeresa kupararira kwedzimba dzababa naamai vane usope. Saka isu tinodzidzisa kuti mwana uyu ngaagamuchirwe, musanetsane mukati memhuri. Tinozobuda toenda kunodzidzisa vari munharaunda vaanenge achizogara navo mwana uyu kuti vasarambidze vana vavo kutamba nevana vane usope, tichiita kuti zvakare vana vakuru vachizikamwa kuti vakangofanana nevamwe vana vese mukati mekurarama munharaunda matinogara.
Kana vana vanorarama neusope vaakuenda kuzvikoro, munovabatsira sei?
Tinopinda muzvikoro todzidzisa kubva paprimary, ndopaya patinoti grassroots level, totangira zvepasi pasi chaipo kubatsira munhu ane usope kuti vekuchikoro ngavamugamuchire sezvaari, varege achisangana nevamwe mukuwadzana pakuverenga mabhuku, mukutamba mitambo nezvakasiyana-siyana. Tinozokurudzira zvakare vari kumabasa kuti vatorewo vanhu vane usope vapinde mumabasa kana zvikwanisiro zviripo, kana dzidzo yavo ichiringana ichiita kuti vapiwe basa, ngavapiwe basa. Tinoyokurudzira kuti pave nekubatana kwakadaro ikoko, pave nerudo zvakare. Tiri kubatsira zvakare vana vechikoro vanenge vasina mari dzechikoro, vanenge vari nherera nemayunifomu zvakare.
Mataura imi kuti muri kushanda nemadzimai, zvii zvamunenge muri kuvabatsira navo madzimai vane vana vane usope vasina zvikwanisiro?
Tinozondobatsira vana mai vanenge vari masingle parents, vanenge vakatizwa nevarume kubata kwemaoko nemamwe mayuthi, vachigadzira sipo, vachigadzira mifo yekobhura yekuzorapa uriri, vachikuya dovi, vachichengeta huku, vachichengeta tsuro, vachiita mabasa ekubata kwemaoko kuti vakwanise kuzorarama nekuzvimiririra. Tinoita zvakare mitambo yekusimbisa kuzvimiririra, tinoti maconfidence building projects, akafanana nekuimba, akafanana kuitawo mimwe mitambo yekudetemba, yemadhirama zvakasiyana-siyana. Tinobatsira vanenge vaine matambudziko ekensa, denda rekensa, tichivabatsira nemafuta avanozora, tichivabatsira kuvaendesa kuzvipatara, tichidyidzana neMinistry of Public Service, Labour and Social Welfare kuti vakwanise kuwana kurapwa nokubatsirwa pachena.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tichange tichienderera mberi nehurukuro yedu naamai Loveness Mainato pamsorope varikurarama neusope svondo rinouya. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro nemurwiri wekodzero dzevakaremara vamasimba kuchera pamusoro pedanho rehurumende rekunzi kutanga gore rino yave kubata mitero pazvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvinobva kunze kwenyika. Tavabata kuti tinzwe kuti chii chasvitsa kuti vange vachichema chema.
Ngangoti dano iri rauya setibhakera kuvanhu vazhinji vakaremara zvikuru sei nevimbiso yehurumende yavanga vakapa mubudget statement ravo regore rapera kuti vachaita zvose zvavanogona kuti vanhu vakaremara vange vachiraramawo upenyu hwekukwanisa kunge vakazvimiririra uye hune chiremerera. Ndinoona sokuti dano iri rinokwikwidzana kana kuti rinorwisana kana kuti harifambirani nezvakavimbiswa nehurumende.
Tinonzwa kuti hurumende pose painoronga kukwidza mitero kana kuita bhajeti yegore inoenda muvanhu ichinzwa pfungwa dzevanhu. Vakanzwawo here pfungwa dzenyu pamusoro pedanho irori ravakazotora rekubhadharisa mitero iri?
Ndingangoti nini tine vamiririri vanotimirira maseneta maviri. Tine vimbo yekuti sevanhu vanotimirira muparamende vachakokorodzana nevamwe vavo voonesana kuti danho iri risaenderera mberi.
Ndezvipi zvamungataura nemazita zviri kubatirwa mitero kana zvakapinzwa munyika nevakaremara zvavanoda kushandisa zuva nezuva?
Kubva pane chiziviso chatakaona zvinoita sekuti zvinhu zvakaita semawheelchair, zvinhu zvakaita semacrutches, zvinhu zvakaita semagrass ekuonesa ndezvimwe zvezvinhu zvichaiswa mutero iwowo we15%. Tinoziva kuti wheelchair ndiwo makumbo emunhu anenge asingafambi. Tinoziva kuti macrutch ndiwo makumbo emunhu asingafambi kuti ange achikwanisa kubva pane imwe nzvimbo achienda pane imwe nzvimbo. Saka zvinhu zvakadaro zvinhu zvinenge zvitoshanda zuva nezuva. Totarisa zvinhu zvine chekuita nebrail, ndiwo maverengero evanhu vasingaoni. Saka zvinhu zvachona zvine chekuita nebrail, hatingati maPekins Braille, kana aiswawo pamutero iwowo zvoreva kuti zvinokanganisa chero kudzidza kwevanhu vasingaoni, kufamba kwevanhu kana raramo inodzikira chiremerera nekuti tinenge tisina zvinhu zvakakwana.
Danho iri richaomesera vakaremara zvakadii tichiona kuti zvizhinji zvezvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvinhu zvinonzi zvinobva kunze kwenyika zvichireva kuti zvinofanira kutopinda munyika zvichibhadharuka mitero?
Vanhu vakawanda vakaremara vanorarama nehwaku mukwako, vanorarama zvekutsanzira, zvichireva kuti kana zvinhu zvavanoshandisa izvo zvisingagadzirwa munyika munomu kana zvawedzerwa 15% pamitengo yazvo, zvinotoreva kuti vanhu vakaremara vamwe vanenge vasingatokwanisi kuti vazviwane zvinhu izvozvo.
Vanorasikirwa nenzira dzipi ivo vakaremara ivava nekukwidzwa kuri kuitwa mitero yamuri kutaura iyoyi?
Munhu anoshandisa magirazi, magirazi ake paanoexpire anenge asingatakwanisi kurarama raramo ine chiremerera. Munhu anoshandisa wheelchair yake ikatyoka kana kuti pane zvinoitika kumacrutch, munhu iyeye haachatokwanisi kufamba. Saka zvinhu zvinokwanisa kukanganisa vanhu vakaremara zvakanyanya kubudikidza nekuti zvinhu zvizhinji zvinenge zvichidiwa hazi zvinhu zvinowanikwa munyika yeZimbabwe.
Vanga vari vanorwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vari parunare nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu, our lives. Atina ukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe kudivire hurumende panyaya iyi sezvo nharimbozha yavo yanga isiri kupinda. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Muchikamu chemitambo yezvikwata zvakapinda mugungano rezvikwata 16 kana kuti round of 16 kumakwikwi Africa Cup of Nations ari kutambirwa kuIvory Coast. Mutambo wezvikwata zvekuchamhembe kweAfrica zvinoti Angola neNamibia uri pakati pari zvino. Uye zvibodzwa zvakamira zvakati Angola 0 Namibia 0. Mumwe mutambo wechipiri uriko nhasi wakamirirwa newakawanda uri pakati peCameroon neNigeria izo dziri kutamba zvakare nhasi. Mangwana kune mitambo inoti Egypt neDRC neEquatorial Guinea ichitamba neGuinea. Mukuziya nezvemitambo iyi tabata vanoongorora zvemitambo vari mukuru weRimas Sports vaNesbet Moyo.
Tichitarisa mitambo yamataura nezvikwata zvamataura izvi, ndichatanga nekutaura pamusoro peAngola neNamibia. Tofunga tikatasa zvikwata zviviri izvi zvanga zvaane nguva yakatirebei zvisingabudire kuti zviende kumakwikwi eAfcon zvavaita rwendo runo. Zvichidarozvo, Namibia ndoona sekuti inyika yekuti vazhinji vanga vasingatarisire kuti ingasvike kumakwikwi iwaya, zvakare kuzokwanisa kuti iende mudanho rechipiri last 16. Vazama nepavanokwanisa kuti vatambe zvinonwisa mvura. Asi chikwata chavari kutamba nacho cheAngola ndinoona kuti chinogona kunge chiri pamberi zvishomanana. Nokuda kwekuti mukatarisa Angola muchaona kuti kwemakore akatirebei inochiwanzoita tsika yekuburitsa vatambi kana kuti fukunura vatambi vanoshura mari. Ndofunga muchatondera makore akapfuura kwangu nana Akwa. Ndinoona sekuti Angola inogona kuenda pamberi zvishoma kuti ipfuurire mberi nekuenda kudanho rechipiri.
Pamutambo weNigeria neCameroon ndechipi chikwata chamungaona chinobudirira kuenda mberi? Tichitarisawo kuti Cameroon inenge yakati tatarikei mumitambo yayo yekuvhura makwikwi ayo.
Pazvikwata zviviri cheCameroon necheNigeria ndofunga tese tiri kubvumirana kuti zvikwata izvi hazvisisiri zvazvaive zviri makore apfuura. Saka ndoona sekuti zvikwata izvi zvinogona kuzonetsana kusvika dzimwe nguva paextra time kana kutosvika kumapenalty nekuti vanenge vane simba rakada kutoenzanei.
Mangwana kune mimwe mitambo yeround of 16 tinoona Equatorial Guinea ichitamba neGuinea, Egypt ichitambawo neDRC Congo. Zvii zvamungatarisira kubva kumitambo iyoyi?
Pamitambo yemangwana iyi pakati pechikwata cheEquatorial Guinea neGuinea, ndinoona Guinea ikasasunga dzisimbe inogona kuzvambaradzwa neEquatorial Guinea. Ndakatarisira kuti Equatorial Guinea ingakunde. Tochitarisawo zvemutambo weEgypt neDRC. Egypt zvairi pakaoma kuti tingoti vangangokundwa zviri nyore. Saka mutambo uyu pakati peEgypt neDRC ndinoona kuti tinogona kuupa Egypt.
Aiva, tinotenda zvikuru kunzwa kune nyanzvi yezvemitambo yenhabvu vari mukuru weRimas Sports vaNesbet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanga vari mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende Muzvare Fadzai Mahere vanozivisa kuti vasiya chigaro chavo muparamende zvichitevera kusiya kwavo bato reCitizens Coalition for Change. Mapurisa kumasvingo anorambidza musangano wanga wakarongwa neshamwari dzavaJob Scholar dzeJob Scholar Solidarity Trust. Varimi vokanganisirwa zvirimwa zvavo nemakonye eAfrican Armyworm. KuAfcon Angola neNamibia dzichiri mangange 0-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Thank you. Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngitatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 27 zibandlela 2024 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje oyisikhulumeli sebandla elibikisa yeLCCC lapho libunjwa uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi yokuchiya lelo bandla kanye lesikhundleni sakhe sokuba lilunga lidalile ephalamende. Izakamizi zizansi emandibeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze zilwisane lendlala edalwa yikuguquka komumo womkhathi. Uhlelo wabaculi bethu liviki isihamba lomculi womdumo owe-hip hop ozibiza ngokuthi ngu-Lava Boy. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Oya isikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCCC lapho libunjwa uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi esazisa ukubana usechiya lelo bandla kanye lesikhundleni sokuba lilunga lidalele ephalamende. UMahere uthethe leli nyathelo elandela okwenziwe ngobe ngumkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Chamisa okhalalele libandla alibumbayo ngomnyaka ka-2022. Esithi selingenwe impehlane yeZANU-PF wathi elibumba besuka kuMDC Alliance wahle wazisa ukubana isikhundla ezazikhona kaziseyi kusebenza ebandleni elitsha eleCCC. Waba lezikhundla ezintathu kuphela esakhe esokukhokhela esesikhulumeli sebandla esanikwa uMahere lesomsekeli wakhe uMnumzana uStalos Siziba. Wathi uMahere sefuna ukuncintisa kuba lilunga ledalela ephalamende emela iMount Pleasant constituency eHarare, kulapho ke wehla esikhundleni sokuba isikhulumeli seCCC sagcina sinikezwa uMnumzana Promise Mkhonanzi. UMahere uthi iCCC ayingenayo ngomnyaka ka-2022 ayisiyo le aseyichiya manje. Esithi ngoba le ekhona siyachukwa yavadlazwa nguhulumende esebenzisa abantu abanjengosengezo Jabangu abavuka bezithi ngonobhala jikelele bebandla esikhundla esasingekho ebandleni. Ngakho-ke uMahere uthi akasoze amelele ukuxotshiswa edalela ephalamende ekubone kufanele ukuthi kungcono ukuthi ahle aziphumele. Uthi kodwa uzaqhubeka eqhuquzela umbuso wendando kaZulu ngazo zonke indlela.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakamizi zezansi emandebeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation ukuze zilwisane lendlala edalwa ukuguquka komumo womkhathi. Isabelo sezansi emandebeleni sivele kasitholi izulu eliningi okudala ukubana izakhamizi zihlale zikhala ngendlala. Kunje kulabantu abangaba izigidi phose ezintathu 2.7 million abadinga ukuphathiswa ngoncedo lokudla lonyaka elizweni lonke ijikelele. Wabelt Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Le nkuthazo iphume emkhosini wokuphiwa kwabalimba lesi sabelo izicoco lemvuzo yokulima kuhle esekwasa irrigation scheme UR24 eGwanda South. Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emandebeleni liqale ukulima ngeviki edlulileyo ngenxa yokuphuza kwezulu kusewula. Ngalokho uZulu kulesi sabelo sekhuthazwe ukuthi aqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze athole izivuno esingcono. Ekhuluma emkhosini wayizolo oyenzelwe sebasa eGwanda South, uNkosikazi Madeline Magwenzi ongumqondisi wezokulima eNkabazwe obemelwe nobhalo omkhulu lolugatsha umnumzana obejiri uthi izakhamizi akusamelanga zithembele emanzini alethwa yikuna kwezulu.
Umhlaba uyaguquka, kunengokutshintshileyo yi-climate change esikhuluma ngayo. Izulu izolo singabuza izinduna ziyalitshela ukuthi belisina ngo-October, belisina ngo-November nxa liphuzile, kodwa okwamanje lina ngo-January, lilokuphelela kukadisemba. Yikho sokukhona sesikhuluma ngani ukuthi abantu sithi food security everywhere and every day. Kwenzakala sisenza indaba ethi irrigation, sifuna ukuthelela ngoba sesibonile ukuthi ekutheleleni yikho kulephumela khona.
Oqhubeke ethi izakhamizi kumele ziqakathekise umsebenzi wokulima bawuphathe njengebhizimusi.
Farming as a business, yikho esikufunayo kuphela ukuthi kusasa njengoba lilime kanje imali yenu esikhwameni.
Umnumzana Ndodana Dlamini oyiziphathamandla sikahulumende uthi uZulu sekumele alime ngokuthelezela ukuze nqabele indlala.
Lonyaka siyezwa izazi zomkhathi bethi sihlaselwe yilokho okubizwa kuthiwa yi-El Nino. Khanya izulu alikho liningi njengeminyakeni, so irrigation yiyo ezasincedisa kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukudla kuyatholakala.
Umnumzana Johnson Mleya olilunga lohlelo lokwalo irrigation scheme eBedbridge West uthi sebesizakale kakhulu ngendlela zokulima ngokuthelezela ngoba indawo yakibo ingatholi izulu eliningi.
Kuyasincedisa kakhulu, kasisameleli izulu elile njengalokhu, kodwa sesilima singami ikakhulu ngalesi sikhathi kungela zulu, ikakhulu ngalesi sikhathi nxa imisebenzi iswelakala ngoba sesivele sesiyamekho ngoku.
Unkosikazi Miriam Mtlow olilunga lesebasa irrigation scheme engobe kulo mncintiswano wezokulima esabelweni sezansi emaNdebeleni uthi bakhangelele izifuno esihle esivandeni sabo.
Lapha silime ngendaba ye-El Nino, sisitakile sile 7 hectares yomumbu osiwomile, then leyi indima yona it's 7.4 hectares. Kwamanje silime i-14.4 ne-9.7 of which is 24.1. sikhangelele ukuthi singavuna 6 to 7 tons per acre. Yikho khona lokhu sibili siyazama ukuthi sithengise ezibathina. Lapha sile main challenge, asikapenetrate kahle imarket.
Izanuse zomumo mkhadi zithi isabelo sezansi emaNdebeleni sizathola izulu elilingeneyo okulapho kudala njalo enindlala. Ikwalo irrigation scheme eBedbridge ibe ngeyesibili kulo mncintiswano, kwathi izulu be irrigation scheme insiza yona yathatha isicoco sesithathu. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisesibasa eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke othi sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane lentuthuko yabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula umkhuhlane wesihudo owe-cholera osumemetheka kwezinye izigaba zelizwe. Sixoxa lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka-Ward 23 wobulawayo ukuze sizwe ukuthi i-council ile mizamo bani yokwenqabela lo mkhuhlane kuleli dolobho.
Kuliqiniso ukubana i-cholera iyamemetheka endaweni ezithize, kodwa engiza kutsho ukuthi lapha kobulawayo besikusazanyiwe ngamandla wonke langazo zonke izindlela ukuthi kwenqabele ukubana i-cholera imemetheke kobulawayo. Kulama-awarenesses ni okuqakathekiswa kakhulu ebantwini, izindaba zokuhlanzeka ezokubana abantu bahlanzeke, bananzelele kakhulu ukuthi bayageza izandla ngendlela efaneleyo. Lokhu kuyakhuthazwa ngitsho abantu nxa besiya ezibhedlela emaklinika ethu kulezi mpompi abantu abageza ngazo izandla bevele bengakangeni laphakathi lapha belatshwa khona. Njalo kuyenqatshelwa lokuxhawulana kakhulu kwabantu phakathi komphakathi, bafisa ukubana i-cholera iyathelelwana ngengcekeza engabi banjiwe ngezandla. Kwesinye isikhathi kulokudla okuphekwayo lokungaphekwayo, amasaladi, simo esiphakathi kwaso abantu bangaze bakuthakazelela ukuthi badle ukudla okunjalo embuthaneni. Kube kanti nje sikhuthaza kakhulu ukuthi kungabi le mbuthano emkhulu nxa kusivumela lokuphekwayo kupheka endaweni ezinjengezimfeni singaze kwaba yinto esiyikhuthalelayo kakhulu ngoba kungezinye zezindlela ezingenza ukubana ikholera isabalale koBulawayo. Siyananzelela-ke njalo ukuthi baningi abantu abathengisayo izithelo. Siyakhuthaza ukuthi uyabethenga isithelo. Kubalulekile ukuthi kasithathe leso sithelo ayisigezisela ngikhaya ngamanzi awathembayo ukubana ahlanzekile. Okunye njalo siyakhuthaza ukuthi amanzi abiliswe singakaze siwanathe. Siyanika izifundo emaklinika, kulama health talk anikwayo. Konke lokhu kuyancedisa, kuyahlomisa uBulawayo ukubana aqhubeke elidolobho elihlanzekileyo, idolobho eliza kuvikela ikholera. Izibi siyabukanye ngeviki koBulawayo. Sikhuthaza ukuthi kakuvikele ukuthi kube lezibi eziphongulahlwa mahlayana egcekeni. Siyakhuthaza njalo lakubona abanye abafikayo bezothengisa, abanye ngabafika ebusuku bavuke bethengisa, ukuthi sixwaye indaba yokuthi loba ngaphi umuntu ukhululekile ukuthi alahle ingcekeza yakhe.
Ukusilela kwamanzi kunye lomkhuhlane lo owekholera kungabe kuphatha njani abesifazane labasakhulayo, njalo kule ndlela abangasizakala ngazo? Na
kuletha kuhlupho kibomama lamantombazana ngoba yibo abayabe befanele bawadinga amanzi lapho kuyabe kuhamba kusiyakhiwa khona amanzi, njalo kufanele bebone ukuthi izindlu ziyahlanzeka, izambuzi ziyahlanzeka. Lanxa kuyabe kusezimfane khathi esiningi kuyabe kukhangelela ukuthi yibo abafanele babone ukuthi amanzi ukuthi abantu bageze benze lokhu lalokhu akhona. Indlela ezenziwayo ezokuthi kuncediswe ngamabhawuza kulezo ndawo amanzi angasafinyeleli khona ngezimpompo ukubana ziwafikise amanzi, njalo kuncediswe futhi ngamabhawuza ezindaweni lapho kuyabe kulezimfa khona ukuthi abantu benelise ukuthi bathole amanzi ikakhulu ngelanga lomngcwabo. Kulezinye njalo izindawo esezifakiwe amatank okuthi kuthululele khona amanzi, ngolimi lwenzini sithi ngama-water kiosks. Zindawo nje zokugcinela amanzi esigabeni lezi eziyabe zivele zingesela amanzi afikayo. So njengedolobho lakoBulawayo besikhangelela ukuthi lezi ndawo zande ezilalezi zigaba ezingaba leziphala zamanzi. Kodwa-ke njengoBulawayo siyabe sidinga isandla esingasinceda ukuthi sibe sengezelele ezigabeni ezithize ezingafinyelelwa ngamanzi. Lawo matanka azagcina amanzi yabe yisiphala samanzi azatholakala. Kube ngabe kutholakala, ngithemba bekungaba ngezindawo ngezindawo sibe la ukwenza ukuthi nxa amanzi engekho laba sebethe baphelelwa ngamanzi ngenxa yokusilela kwezinto zokugcina amanzi bayesila kuzona lezo zindawo ukuthi zithathe amanzi. Sidinga njalo futhi isandla esingasincedisa ukubana sibe lezibhorane futhi ezithize phezu kwalezi esilazo ngoba yizi izindlela ezingasincedisa nxa sikhangele umumo wamanzi esilawo emadamu okwakathesi. Kwabanye inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi basincedise ukubana sikungezelele khonokho koBulawayo ukuze senqabele umkhuhlane wekholera. Sethule njalo umthwalo yabunzima kakhulu ebantwini besifazana ekudingeni amanzi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka Ward 23 koBulawayo ebesixoxa layo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande, yena-ke usethulela uhlelo phansi kwesihloko esithi liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Khethiwe Bhebhe, ilunga lebandla le-MRP. Sihlaziya udaba lokubana uhulumende weleBhilitane uthi eleZimbabwe kumele lihlawule imali phezu kwamapulazi amabili ahluthunelwa abamhlophe.
Linjani babagande? Hayi, siyaluza udaba lwe-London High Court babagande, but okusalayo ngoba nathi sasingakazalwa ngalezo nsuku zabo, uzonanzelela ukuthi lanamhlanje ungahamba kubophilani, kubobhenside, kubotrinens, uzothola ukuthi umlungu nje onguye lomfazi wakhe mhlawumbe lo mntwana oyedwa babelenkala katha yendawo. Then nxa ususiya ngale kubomakhokhoba uthola ukuthi maybe a family of six amaZimbabwe the blacks babephoxeka ukuthi behlale endaweni encane nje. So mboni ngani konke khona lokho lakho vele kwakungekho fair.
Kungani usitsho njalo?
akuzange nje kube lesivumelwano sokuthi bona bezokolonize abantu. Njalo angazi ukuthi kumbe bona bahlawula na ukusikolonize. At the same time uzananzelela ukuthi yebo mina ngedwa ambasoli uhulumeni wezibabhu ukuthi wathatha amafarm, but engusolayo yindlela okwenziwa ngayo. Basebenzisa ordinary people, and right now ordinary people abafiti kubenefita those few abalamandla. So khonokho lakho abasakwenzanga ngendlela eyayi-right, ngoba kuyiwa empini abantu besukuma babesola i-system, njalo kwakulwelwa umhlaba of which ukuthi kwahamba njani vele after independence ukuthi yoli Britain nalabo abaphiwa umbuso begcine sebevumelene ukuthi labana abantu bazoqhubeka beku-system, ukuthi benza zivumelwano bani bobabili asazi. But ngendlela engubona ngayo mina mboni ngani i-Britain ayikho msulwa endabeni leyi, ingekho msulwa. Injalo uzananzelela ukuthi thina kithi ngale komthwakazi kakhulu, bamosha shemo, bamosha sibili okukhulu kakhulu.
Kungani usithi bamosha kakhulu?
Ngoba uzonanzelela ukuthi umnotho wonke owakomthwakazi igolide lani lani yizinto ababezikhaphuzela nje bona abelungu. And kunjalo nje ngayona mhlawumbe i-Britain yenza njengabo-France. Ungathi uyananzelela ama-colonies e-France, amazwe la akholonizwa i-France bathola i-citizenship lula ngale kabadingi ma-visa, baphiwa ama-first priority. Thina nje ungananzelela akukho nje singathi siyakubenefita ngokukholonizwa yilayo Britain. We are not benefiting anything from ukukholonizwa i-Britain, sesikhuluma iqiniso, siphathwa nje like anybody else. Nokuncane nje sasikubenefita i-Cambridge yabo sebayikhipha futhi. Mina ngiqala isikolo ngo-1919 ngalo grade 1, uzothola ukuthi obuthi bama babese secondary ngaleso sikhathi they will tell you ukuthi iCambridge yayifree kuma government schools, but manje we are paying a lot of money ukuthi abantu bethu befundile eCambridge. So kahle kahle akukho thina esikuzuzayo ngokukolonizwa iBritain. And ungathi uyananzelela yona nje iBritain vele akucaca ukuthi how did they accumulate their wealth? Obviously through colonizing other nations. So mina mboni ngani i-judgment kahle kahle ayikho fair vele ukuthi bethi iZimbabwe ibahlawule imali enge-over 100 million US dollars. Nxa bebheke umkhonomi weZimbabwe, they also contributed to the state of our economy right now. Ngapha thina komthwakazi, there are a reason why isinje. Yiba bathi abesibambanise nalawo mashona kungela sivumelwano futhi. So mina mboni ngani Britain konke khonoku, whoever passed that judgment.
Manje uthi uhulumende weBritani ayenzeni?
Kumela kukonside ukuthi ubuhlungu esabulethelwa yiBritain ngapha eZimbabwe la komthwakazi bunganani. Umonakalo wenziwa yiBritain ngapha eZimbabwe la komthwakazi unganani. Hence mina I feel ukuthi leyo judgment ayikho fair. And iZimbabwe nje uhulumeni weZimbabwe yena angakwenza ukuthi abone ukuthi uyadistributa lowo mhlaba awuthathela abelungu, awudistribute to the blacks, ngoba vele kwakuyiyo injongo kuyiwa empini kwakulwela lowo mhlaba. And abantu kabawuthole nje umhlaba i-purpose yangkhona icace ukuthi bakwenzela khonokho.
Lo ke bekungunkosazana Khethiwe Bhebhe ebesixoxa la kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami ngu-Chris Nande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Noma nje uhulumende weleBotswana esanda kukhweza iholo labasebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla i-minimum wage, abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bona baqhubeka bethola iholo eliphansi kakhulu. Bathi abaqhatshi babahlawula imali ephansi ngoba iningi lisebenza lingelamaphepha okuhlala kweleBotswana. Intatheli zindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaveron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngendaba zesisebenzi kweleBotswana unkosazana Anna Mukheti ukhiphe umbiko kuyona le iviki ekhumbuza abaqhatshi ukuthi bahlawule isisebenzi belandela umthetho ofakwe kunguhulumente owe-minimum wage. Umkhethi usanda kutshela idale lephalamende ukuthi bonke abakumsebenzi ezandla efana lokwakha ukunusela lokunye bakhwezelwe ngokungaphezu kwamashumi amabili ekhulwini i-23.5% kumali abayithola ngehola. Kukanti abasebenza ezindlini kanye lemaplazini bona kumele behlawulwe iholo lenyanga.
The increase of statutory minimum wage rates for the agricultural and domestic sector by 38.
Sikhweze iholo kuyo yonke imisebenzi yezandla nge-23.5% ngaphandle kwemisebenzi yezindlini lemapulazini yona ekhwele nge-38.4% okutsho ukuthi laba sebehola i-1500 pula ngenyanga.
Noma nje uhulumende sithi usekhwezile iholo abezibabo abafana loNkosazana Bonang Mdlongo bathi abaqhatshi abalandeli lo mthetho ngoba besazi ukuthi iningi labantu bekhaya alinamaphepha okuhlala kumbe okusebenza kwele Botswana.
Abantu bekhaya abaholiswa ngokuqondileyo njengokutsho kukahulumende ngendaba yokuthi abanye bathatha i-advantage ngoba abantu bekhaya ngobuningi bengela maphepha. Nxa ungela maphepha kumbe ungela amalungelo okuba kuleli lizwe kuba nzima ukuthi uzimele kumbe uzikhulumele. Amandla akhona uyabe ungelawo.
Kule nani eliphezulu labeZimbabwe elisebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla efana lokwakha, omunye oweZimbabwe uhlala eGaborone uMzana Ntokozo Thebe uthi isimo esikhona asihlukuluzi abalamaphepha kuphela.
Ye, udaba lolu siyaluzwa, udaba lolu vele luhamba lusehlela lapho kwehlela khona amanzi ngesizathu sokuthi isimo esiqhuba ngaso from kwelethu ilizwe yiso esenza ukuthi sinyathezelwe. Abantu laba they've already taken advantage kungayisikho ukubana ukuthi asila maphepha, but especially kubosisa basezindlini abancedisa ezindlini even lasemirageni lapha kuma-farming systems sectors la. Abantu bakuleli lizwe sebethethe i-advantage of the situation esilayo ekhaya.
UThebe uqhubeke esithi udaba lwe-minimum wage lunika abaqhatshi igunya lokubaholisa yona leyo mali bekhomba ukuthi bavikelwe ngumthetho.
Omunye umuntu uyakwenza ukuthi khonapha ngoba i-government ikhuphe i-minimum wage umzwedi antsho abona ukuthi i-government ithi umuntu kumele ukuthi ahole 1400 mina senguholisa 1.6. kodwa abe sekhohlwa ukuthi umuntu lwana useleminyaka ethize esebenza layo. Instead of calculating i-percentage ekhweziweyo akhwezela umuntu, yamthwele selokho ekhombela ukuthi mina vele sengi-above that minimum wage ekahulumende. Of which sebethatha futhi le advantage yokuthi abantu abavele ekhaya they are flowing in big numbers bezodinga okungabaphilisa.
UMnumzana Mkhululi Moyo wenza umsebenzi wokucecisa ezivandeni utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Uhulumende sezwa sibili lapho eBotswana ukuthiwa wakhweza imbadala esingathi iholo labantu abasebenza ezindlini construction, agriculture lakunjalo njalo, i-minimum wage kuzindaba ezinhle kakhulu kodwa kuphinde kungantwa kuba ngumnyama ikakhulu kithi abaningi lethu sisebenza kuphela silamaphepha aqondileyo. So ngaleyo ndlela ama-chances okuthi abantu bathole iholo eliqondileyo yithi amalutshwane kakhulu. So kuzeya kuya ngomqhashi ukuthi yini lenhliziyo enjani.
Ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokuthi kuleningi elidinga imisebenzi yezandla livele eZimbabwe, akula abangakwenza ngaphandle kokwamukela lona iholo elikhona.
Asazi ukuthi kungathiwani ikakhulu yena le ndaba yamaphepha, into indaba eyihluphayo ngoba vele sigcole lapha iningi lethu vela sila amaphepha sihlalele sisebenza nje kuphela. So indaba engantwa iyahlupha inathi simanzi singazi njalo ukuthi mhlawumbe kule cebo elinye lingenziwa kulokhu asazi.
Ukuqonga kwenani labokuza emkambo yokudinga imisebenzi kwele Botswana kucasula izalwane zakulelo lizwe ezithi babangisa amathuba emisebenzi njalo bayenza ukuba nzima ukuthi abaqhashi bebhatale iholo eliqondileyo ngoba besazi ukuthi abafana labeZimbabwe bakhona ukwamukela noma yiliphi iholo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngumbiko okhangela ngezamalungelo oluntu ithi abokuza ekakhulu abangela amaphepha bayahlukuluzwa beholiswa imali ephansi. Kugwalo olwakhitshwa ngaphansi kwehloko esithi Prohibited Persons kukhangelwe kakhulu ukuphila kwabeZimbabwe leSouth Africa kulokukhathazeka ngendlela abokuza abaphathwa ngayo kugoqela lenzondano eye-xenophobia. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSouth kwele Botswana.
The Voice of America. Be away.
Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owe hip hop ozibiza ngegama lokuthi ngu Lover Guy. Linsizwa idabuka esilobela kodwa isebenzela ikwelesa ekwele Botswana. Nansi ke ixoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Lover Guy again. Vela mouse kulinge babuye bekulinga batakati mase bewona sokulinge inkinga sempilo
ngokwegama lomzalo ngukutuli makhosana ngidabuka esilobela ngalaminyaka etheni semculeni ngaqala ukurekhoda ngo-2022 ingoma yethu ikhumbulekile ngazorekhoda lezi ezinye Without You nomkinga sempilo nonxeba engilalo ngo-2023 so njengoba ikhumbulekile ngagcwalanga emphakathini ngayiletha nje ngayo ukuthi nayo ijoyine ezinye zaba ngu-4 ngize ngoma ezingu-4 njengamanje
balomona bahlusha umona balomona bahlusha umona Mtagama, ukuqapha singale dolo, impilo namuhla nje kasafani lasendula kusebenze masiko sokuthenga lonugolo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Okwamanje ngiseBotswana. Inombolo zami +26772633149.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Siyabonga kakhulu ngokuba khona kwabo empilweni zethu. Ngoba uma kungela abalandeli ngeze ube umculi. Uma kungela abalandeli uzoculela abantu. So baqakathekile kakhulu abalandeli. Ngithi behlale benjalo ngothando lwabo ngoba ngothando lwabo kukwenza ukuthi sikhuphuke emculweni. Ngiyabonga kakhulu. Ningaliwali ukuthi ngimulover ka.
Sizibona kuhle ngicela uwazi kulomhlaba wenu yikho konke okuhle njengamanzi olwandla hlezi emhlopha hlezi one mahle ayinokulolu thando mina angenzanga kahle indoda abathi yindoda ngamaphutha ayo asike okwedlule sithanda sibheke okubuyayo you are my heart ungeyami ihliziyo bakhona wena sithanda akukho okuyehlulayo wayempambana isandla etitula mayitali nididekile ngkhala vela cele ngingakhali sobaphela uthando sobasala
yinimpala Loguti sihlukane asiloni putala Loguti siklawane dalinguwe owahlala ngomoya wami dalinguwe owahlala ngethuba lami sengiwazi ukuphila without you ukuphila without you sengiwazi ukuphila without you
Mamela sengubona ebuthongweni sengubona mangelele mangithe ngivala mihlu buso bakho buvele soluke wahamba yomfana lophika itshele impilo ihamba kahle stand noma uvula tshele khumbula loluthando kokungudilika tshele hliziyo elothando kyalokubana yini tshele hlukana lawe stando sami sengiyayisola inqeba lenhliziyo alisela kukuphola
ngile themba liukhosisile umculo ka Lover Guy umculo wezothando isikhathi sethu asavumi ukuba siqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo kodwa ke siza kwenza ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakhamizi zezansi emandebeleni sezikhuthwa zokuphatheka kuhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Thank you. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.